Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 25, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinomirira vashandi muAfrica reInternational Trade Union Confederation Africa rinonyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tsamba richivakurudzira kuti vakasike kuferefeta kutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa vatungamiri vesangano reZCTU. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira mambo nhlahla yamangwe ndiweni avari kupika vari kujeri rekami maximum prison. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi muAfrica reInternational Trade Union Confederation Africa svondo rapera rakanyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tsamba richivakurudzira kuti vakasike kuferefeta kutyisidzirwa nerufu kunonzi kuri kuitwa kuvatungamiri vesangano reZCTU. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vatungamiri veZCTU vanoti mutungamiri wesangano vaPeter Mutasa pamwe nemunyori mukuru wesangano vaJafet Moyo vakatumirwa tsamba dzine mabara epfuti pamwe nemashoko ekuvatyisidzira nerufu kana vakapindira mukuratidzira kwairongwa nebato rinopikisa reMDC svondo rapera. Sangano reITUC Africa rinoti zviitiko izvi zviri kukanganisa vashandi vemuAfrica pamwe neshamwari dzeZimbabwe, zvikuru sei bumbiro remutemo wenyika richibvumidza vanhu kuti vange vaine kodzero dzavo. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nhare yavo yanga isiri kudairwa kanawo gurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Vakawanda vanozviziva kuti mazuva apfuura kana nguva yapfuura muZimbabwe taona vanhu vakati wandei vachivhundusirwa vachinyorerwa matsamba ane mabhulezi vamwe kufanika isisu veZCTU. Vamwe vanhu vachiabdhatwa usiku vachirohwa vachisiyiwa nzvimbo zvakasiyana-siyana. Saka inyaya inonetsa vanomirira vashandi iyoyo because vanhu vese ivavo vari kushungurudzwa kana kuti vanhu vari kutretenwa, vanhu vari kukidnapa, vanhu vari kurohwa vashandi. Saka iyi mandeti yematrade union yekuti kana pane zvinhu zvakadaro tinokwanisa kureiza voisi yedu kuti hurumende kana ndeipi zvayo kana even zvichiitika noti muZimbabwe chete, tinombotaura nezvinenge zvichiitika kana kuSomalia kana kwabhombiwa kana kuKenya kwabhombiwa kana kuLesotho kana kuSwaziland. Ibasa retu sevatungamiri kuti tikwanise kumira kana kupa solidarity. Saka zviri kuitwa neITUC Africa is part of that mandate yavanayo kumamembers avo muAfrica jikerere.
Saka munotarisira here kuti hurumende ichateerera kurudziro yekuti paferefetwei?
Isu hatina basa nazvo kuti ichazoteera here kana kuti kwete, asi tinoyambira nekuti zvakatokosha kuti mamembers edu aprotectwe, ende iresponsibility yegovernment yega yega. Saka kuti whether government of Zimbabwe ichakwanisa here kuzokwanisa kuinstitute ma investigations ngeimwe nyaya, asi tiri kutarisira kuti hurumende kana neipi inofanira kuita zvakadaro kuona kuti vashandi kana kuti vanhu vemunyika mavo vanochengetedzwa. History muZimbabwe ndeyekuti kunenge kwaitika zvinhu zvakadaro, Zimbabwean government hapana zvainoita sezvatinoziva isisu, asi hatingaregeri kutaura sematreatments even kusina zvavanoita kuti vakwanise kudzivirira vanhu vayo, asi hatiregeri kutaura.
Hurumende iri kupomerawo mamwe masangano, kusanganisirawo renyu reZCTU, kuti muri kupindira mune zvematongerwo enyika, zvinoita kuti musazosiyiwa kunze kana pachinge paakutariswa vanenge vachipikisana nehurumende. Munotiwo
ikodzero redu dziri mukonstitushini yenyika dzakati wandei dzakasiyana-siyana kuti tine kodzero rekutaura nezvinenge zvachiitika kunyika dzedu. Saka zvinotishamisa kuti hurumende inoti tinopindira isina kumbotipa umbo unoratidza kuti kupindura zvavari kutaura nezvipi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa neZuro vakashanyira mambo Nhlanhlaye Mangwe Ndiweni kujeri reKami Maximum Prison uko vari kupika vari. Mambo Ndiweni vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemisere mushure mekunge vavanikwa vaine mhosva yekuparadza midziyo yemumwe murume aigara mudunhu ravo. Izvi zvinoteverawo kuwanikwa vaine mhosva kwamambo pamwe nevamwe vagari makumi maviri nevatatu. Vamwe vanoti mutongo wakapiwa mambo Ndiweni une chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vachipikisa hurumende mune zvakawanda. Mukuti tinzwe mafambiro akaita vachamisa, tabata mutauriri wavo Dr. Nkululeko Sivanda kuti tinzwe zvizhinji.
Vakafamba zvakanaka zvikuru sawa kunosangana naChief Ndiweni. Vakakurukura nyaya dzavo vari vaviri, zvinoziva vari vakataura nyaya dzekuti vanhu vanogarisika zvakanaka sei nekuti nyika inodzokera mukutongwa kune mitemo zvakaita sei. President vanoti ivo Chief Ndiweni vanga vasiri kushungurudzwa maningi nenyaya yekuti vakasungwa, nokuti vanoziva kuti vakasungirwa kutaura nyaya dzekodzero dzevanhu nekuita basa ravo. Vakataiwa ndo zvinopota zvichiitika kana mune hurumende yakaita seyavamunangagwa inonzi chero navazuma chaiwo iyi hurumende isiri yedhemokrasi.
Vakawanda vanga vachitiwo bato renyu reMDC rarasa Ishe Ndiweni kubva pavasungwa kusvika vapiwe mutongo nekusvika iye nhasi. Kushanya kwavachamisa uku kunosiya papi mashoko iwayo?
Ndinofunga kuti vanhu vanga vachidaro vanhu vanenge vasingazive kudyidzana kuripo pakati paChief Ndiweni naPresident Chamisa, vanhu zvavo vasinganyatsoziva kuti President Chamisa vanga vachitaura nemhuri yekwaChief Ndiweni, uyezve vanga vachigadzirira kuti vandosangana navo and havasi kuzoregedza kupota vachindovaona vachibatsirawo kuti vawane kusununguka.
Vamwe vari kuti kutongwa nekupiwa mutongo kwaIshe Ndiweni kune chekuita nezvematongerwo enyika, vamwewo vachiti aiwa zvinhu zvinoitwa pachiteerwa mutemo nekuti vakatyora kodzero dzevanhu. Ivo Ishe Ndiweni vakati chii panyaya?
Munoziva kuti tinenge tawana vanhu vakati vandei vanenge vasina kana njere dzekushandisa chaidzo, nekuti makambovona here kuti magistrate ukateura kuti munhu unofanirwa kuenda kujeri kwemwedzi mitatu kana miviri, munhu yaobva apila kuhighcourt, highcourt yoti aiwa ba apa magistrate vakakanganisa. Magistrate vaava vatongobva vaendeswa kujeri kuti hanzi vakakanganisa. Chief Ndiweni vakaita zvavakaita vari pabasa vachiita nekodzero dzavainadzo dzepabasa. Saka hamusunge munhu kutaita basa rake chero muchifunga kuti akanganisa. Asi tinoziva kuti chero ipapa haana kukanganisa, nyaya iripo ndeyekuti munhu akunzi anga atongwa naChief Ndiweni anga munhu wezano, uye Chief Ndiweni vanga vachitsvagirwa kuti vasungwe zvavo pasina zvavaita. Saka tinoziva kuti chero ukazviparisa divi ripi chairo hazvina musoro kuti noti Major Tutu wasungirwa utanzi wakataura kuti zvaakaita hazvina kupasiswa neHigh Court. Saka apa tongoda njere shoma sereka, hatigone kupota tichingoitisana nharo nevanhu vasingari kufunga zvavo. Hapana mhosva ina Chief Ndiweni ukazvitarisa chiri nedivi ripi chairo.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda vari paRunare neStudio 7. Vanhu vashanu vanonzi vakafa, vamwe makumi mana nevana vakakuvara nezuro manheru zvichitevera kubheuka kwebhazi rekwa African Link mumugwagwa wemasvingo Bait Bridge. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza nepfenyuro yeZBC kuti tsaona iyi yakaitika mushure mekunge mutyairi webhazi iri akundikana kuramba ari mumugwagwa, zvichifungidzirwawo kuti aimhanyisa bhazi iri zvakanyanya. Pavanhu vakakuvara, vamwe vanonzi vakaendeswa kuchipatara chekwaNeshuro, vamwe vachiendeswa kumasvingo General Hospital. Mazite vakashaya mutsaona anonzi haasati aburitswa sezvo hama dzevafi dzisati dzaziviswa. Studio 7 yakundikana kubata Assistant Commissioner Nyati kuti tinzwe kuti pane zvashanduka here pavanhu vakashaya uye vari muchipatara.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLive Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaJoe Welsh avo vakambomirira dunhu reIllinois muAmerica vave mushamarari pari zvino vazivisa nhasi kuti vachaparura urongwa hwekukwikwidzana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump mukutsvaga achamirira bato reRepublican Party musarudzo dzegore rinouya. Mapurisa emuHong Kong nhasi ashandisa utsi hunokachidza pamwe nekushandisa kekutanga motokari dzinodira mvura mukuedza kuparadza vanhu vari kuratidzira vachipikisa hurumende. Makateerera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki, icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Why? Muri Zimbabwe. Ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tinava Elvis Mugari, umwe wevechidiki anoita basa rekurwira kodzero dzevanhu. Tichikurukura nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zviri kunzi zviri kuitika munyika. Vamugari, ndinomukamuchirai muchirongwa. Makadii henyu? Tiudzewo maonero enyu pamusoro penyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kuri kunzi kuri kuitika munyika.
Ndinofara vahove, ndinotenda nekuva neni muchirongwa pazuva ranhasi. Nyaya yekodzero dzevanhu dziri kutyorwa nehurumende yavamunangagwa nehurumende yeZANU-PF inyaya inotisuruvadza zvikuru. Zvinotiratidza izvo kuti vamunangagwa vatadza zvachose kuremekedza bumbiro remutemo. Vatora constitution vakaiisa pasi petsoka dzavo. Zvinotiratidza izvo kuti zvoshuwa vamugabe vanga vari nane pana vamunangagwa. Musi watakapemberera tichibvisa vamugabe, takapemberera ng'anga yakabata mai.
Ngatimbobatai nyaya yematanho ari kutorwa nehurumende ekudzivirira chirongwa chekundoratidzira migwagwa. Vachiti chirongwa ichi chikaendera mberi kunokwanisa kuitika mhirizhonga. Tipo maundireyi.
Matanho ari kutorwa nehurumende matanho anosuruvadza. Vamunangagwa vari kusevhaivha neyatinoti state capture. Vakabata vakaisa muhomwe institutions akafana nepolice, judiciary nezvimwe zvakadaro zvinorana nyika. Saka hatishamisiki tichiona mapurisa nehurumende vachirambidza MDC kuti ipinde mugwagwa ichiita nyunyuto dzayo. But bumbiro remutemo ukarivhura section 59 inotipa munhu wese zvake kodzero dzokupinda mugwagwa tichidemonstrator tichisa nyunyuto dzedu kuhurumende. But problem yatiri kuona ndeyekuti hurumende iri kurambidza kuti vanhu vaexercise marights avo.
Tichitaura so kune vechidiki vari kuhwanda nenyaya yekuti kune vanhu vari kupambwa nevanhu vari kunzi vasori. Seumwe anorwira kodzero dzevanhu munyika, muri kuzvitambira sei?
Zvinhu zvinotirwadza vahove kuona vechidiki vachimbunyikidzwa, kuona vechidiki vachirara mumasango, vachitiza dzimba dzavo, vachidisconnectana nemhuri dzavo vachindotsvaga rubatsiro, vachitsvaga kuchengetedzeka mumasango nekune dzimwe nyika dzakatipoteredza. Basa rehurumende mukoma Mike nderekuchengetedza vanhu nezvizarwa zvenyika.
Tichitarisa mutemo weposa uyo unopa masimba kune mapurisa ekudzivirira zvirongwa zvakafanana nechirongwa chekundoratidzira, takanzwa vanhu vazhinji vachiti havasi kufara nenyaya iyoyo, vachiti nemaondo avo kodzero dzavo dzanga dzichimbunyikidzwa. Asi kune matare anobvumirana nemaondo emapurisa. Munotii nazvo izvozvo?
Isu vekodzero dzevanhu takanga tiri kutaura zvakare, tikamboisa zvinyunyuto muparlament nekuhurumende tichiti mutemo woposwa unofanira kubviswa, because mutemo woposa is not in line with the constitution kana nebumbiro remutemo rakabuda nevanhu mugore ra2013. Bumbiro remutemo section 59 inopa vanhu kodzero dzekudemonstrator, inopa vanhu kodzero dzokuita petition, inopa kodzero vanhu kodzero dzokuita dzokuisa nyunyuto dzadzo kuhurumende. Chimwe chisina kuitwa nehurumende yamunangagwa chatatiri kutaura ndechekuti vatadza kuita alignment yeconstitution nemamwe malosi ari kudzindirira kodzero dzevanhu. Saka zvinhu zvinotishuruvadza isu sevarwiri vekodzero dzevanhu, tiri kuramba tichiti mapurisa must be independent, judiciary must be independent, zvakare mitemo iyo isiri aligned with the constitution must be aligned with the constitution.
Vamugari, pese panoitwa chirongwa chekundoratidzira pane vanhu vanorohwa uyezve kune vanhu vanorasikirwa nemari, muchiri kukurudzira vanhu here kuti vaendere mberi vachindoratidzira?
Tinoona kuti hurumende yatinayo haina kushanduka pane hurumende yakanga iripo even kubva panguva yaSmith. Chakaita kuti madzibaba edu naana sekuru vaende kumasango vandorwira kodzero inyaya yazvinhu zvatiri kuona nhasi, inyaya yekumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu. Saka isu tine bumbiro remutemo mukoma Mike, ende bumbiro remutemo ticharamba tichiriteedzera. Bumbiro remutemo rinoti kana tine zvinyunyuto zvedu, nzira imwe chete yekuisa zvinyunyuto zvedu kupinda mumugwagwa kunyora mapetitions tichiendesa kuhurumende. Saka isu hatingaregi kurwa gudo nekuti gudo rabata kumeso. Ticharamba tichipesista tine bumbiro remutemo, tichiita zvinodiwa nebumbiro remutemo.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vamugari. Nguva ndiyo yadyanana. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Mhuri yeZimbabwe chinobhururuka chinomara. Nguva ndiyo yapera. Ngatisanga neipa dande mtande apo pa Twitter uyezwe pa Instagram at BigMy3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane zimu nyaya za mnoda utizi kurukure pana papachirongwa chedu chewe chidiki. Munu kwa nisa undinyora ipapo BigMy3 pa Twitter nepa Instagram. Ano kuhunika ine mfaro ndiniwe nyu Mike Hove. Tosa ngane nemsiwe chipiri pa chirongwa The Connection. Chirongwa chedu chewe chidiki. Chakana ngane nukubata nyaya za kasi anasi anazinu endra na nesu nusanga nyewe chidiki mnyika. Muri ya Zimbabwe. Bye bye.
Tinotenda shukuru Big Mike. Iye zvino tokupai kuna Praxidis Jeremiah we Studio 7 muchirongwa chezve chitendero muhurukuru yakaita namufundisi Chakangwenya avari muno muAmerica.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu.
Tinogamuchirai muchirongwa chedu dzechitendero. Muina Praxidis Jeremiah, kuri musi wesvondo kudai. Nhasi unowu muchirongwa tina mufundisi vekereke Resalvation Army, mukoma Chakangwenya. Ndakamboshanda nemi. Tinokugamuchirai pachirongwa.
Hallelujah, praise God. You know, back in the day.
Makanga muri mushamarari yezvine zvamufundisi.
Hallelujah, praise God.
Zvakafamba sei muchidimbu?
Kuda kudaidzwa kwaMwari. Ndakangokura ndichifunga kuti ndichaenda kuAmerica. In fact, kutaura chokwadi ndekuti pandanga ndine makore 6 ndakanzi naMwari ndichaenda kuNew York. Ndokutaura chokwadi chaicho. So here I am, you know, going on prophetic. Zvese zvokuita DJ radio TV personality inaingoriwo nzira yekuenda pandiri panapa ndokudedzwa kwaMwari.
Munoitawo zvekuimba zvekare?
Ndichiri kuimba ndichiri kuimba zvikuru, nokuti kuimba ikokoko zvakangobatanidzwa neministry yangu nekudedzwa kwangu. Hakusiko kungoparidza kuparidza nokuimba zvakare.
Tanzwa kuti kune musangano wemaZimbabwe ari muno muAmerica. Ehe.
Haleluya.
Vamwe vachauya kubva kuZimbabwe, kuSouth Africa. Kumuchidimbo musangano weichaiwo chaiwo iwo weCFI.
CFI musangano wekusangana kwevana vari mudiaspora zvikuru sei. Inonyanyowanzwa vana vekuZimbabwe, nokuti vazhinji vacho vanoitungamira vana veZimbabwe. Asi inokoka vanhu vose vanoda havo kuya kuzonamata for mazuva anokwana matatu, kuimba nekuita fellowship nekutengeserana zvinhu nekukubatsirana muzvinhu zvakawanda wanda. Gore rino iri vakashedza huru yadzo tikaenda pamaindaneti, tinoona kuti ndiye anonzi mahits aya kana paYouTube kupfuura vamwe vazhinji kuZimbabwe. Reverend Togi Chivaviro nadzimai vavo, so ndo vari kuuya kuzova guest of honor pa CFI yego rino kuAtlanta, Georgia.
Uri kuitwa rini musangano?
Uri kuitwa musi kubva Friday August 31st kubvana 6 o'clock kusvika musi weSunday September 1st na 11:30 kuAtlanta, Georgia. Mukaenda pa CFI 29 registration Atlanta, mubva wana information yacho ikoko. Saka akudana anonzwa ikoko. And Ebenezer tinoti Ebenezer anenge ariko agore zvino.
Ndanzwa zvekare karunyere kupike kuti Reverend Chivaviro makatovakoka kuti shure memusangano weCFI vange vachizosvika kuNew York.
Vachingopedza kuCFI kuNew York, ivo tobva tavati chiuyai kuEast Coast. Vari kubva kukwira ndege vachiuya kuNew York. Vanenge vari muNew York September 7th, vanenge vari paSalvation Army 540 Lenox Avenue muHarlem muNew York City. Ndipo vachaperforma ipapo apo. Ini ndichavabatsirawo zvekare, ndicharidzawo negrupu rangu. Uyai vana veZimbabwe mufare, tiimbe makorasi akudhara aya nedzimwe dzinyowani dzatinadzo. Ndakabva kuimba nana Kirk Franklin mazuva anoona ari kufarirawo music yangu, nana Hezekiah Walker last week inoyi. Reverend Togi Chivaviro nadzimai vavo vanenge variko, tichaona nguva yekufellowshipa nawo, tigonwa tea necofi nemakeke after event yacho iyoyo, tikiona mapicture tese. Asi uyai tizicelebrata, tigofara pamwe chete, tigorumbidza Mwari wedu, tigonamatira Zimbabwe at the same time. So September 7th, New York City, 540 Lenox Avenue, New York, New York 10037. Ndopazvinenge zvichiitika. Hanzi chakachaya Zimbabwe ndo ndo matauravo.
Tinenge tichisangana ikoko kuCFI pamwe chete nekuNew York. Mochitipa rerivhesi pari zvino.
Vakoronike, Second Chronicles vanotaura vachitivo imi vanonditsvaga chiso changu kana vandu vachisiya kutadza kwavo vachabatana neni uye ini ndichanzwa kuchema kwavo kana ndanzwa kuchema kwavo ndicharapa nyika yavo. Ndinofunga kuti kuchema kwevana veZimbabwe kuri kunzwiwa naMwari uye vachasvika panguva yekurapa nyika yedu. Kana vakurapa vakanonorapa ivhu ukuona ivhu rarapwa zvichikwira kuti zvese zvichabva muvhu imomo zvinenge zvaahealthy and you know spiritually izvo zvinotaura kuti zvinhu hazvina kumira musha muZimbabwe. But Mwari vanonzwa uye isusu vatendi ngatirambe tichinamata. Even patinofunga kuti Mwari havana zvavari kuita, vanotori nezvavari kuita, so kwangosara kunzwa mhinduro yavo chete. So ndinonamata kuti Mwari dai vangotikomborera vatisunungura vatisimbisa mukuaziva Mwari. Zvikuru sei nherera dzekuZimbabwe, chirikadzi dzekuZimbabwe, vatingativo the ordinary person ari mustreet vari kushaya chingwa, vari kushaya sadza, vari kushaya zvinhu zviri zvinhu zvinofanira kunge zvichiwanika, you know, vamwe vachidya vachifuta, vamwe vachitorwara nekudya, asi vamwe vachishaya kudaro.
Mopendera nemunamati.
Ngatinamate Baba, tinokutendai nezita raJesu nokuti muri Mwari vakanaka uye muri Mwari vanogona uye muri Mwari vanoshamisa. Mwari tinonamata panguva ino, Mwari tinamatira nyika yeZimbabwe. Not kwete kungofunga pamusoro pevanhu vari kuZimbabwe but vari even vari kuno mudiaspora. Mwari tinoziva kuti nyika yedu kuti ibudirire Zimbabwe inodawo vanhu vana veZimbabwe vari mudiaspora kuti vange vachibudirira. So tinonamatira Mwari kuti Mwari vafambe zvakanaka, mabasa avo avaitirawo zvakanaka Mwari, zvikuru sei vakwanisa kudziorerawo zvavanokwanisa kudziorera kuZimbabwe. Mwari tikomborerei Mwari sevana veZimbabwe, tidzikinureiwo munhapwa hwatiri pari zvino Mwari, wenhamo wekutadza kufara Mwari, wekutadza kuwana sadza, wekutadza kuwana chikafu, wekutadza kunwa kana tii kana hupfu chaihwo chishayike Mwari. Mwari tinoziva kuti muri Mwari vanogona. Tiropafadzei Mwari, ramai muchitisimbisa muchinamato, nokuti tinoziva kuti kana tachigona chinamato ichochi zvimwe zvese zvichaita kuite zvinhu zvakanaka. Totinamatira Zimbabwe panguva ino Mwari, nezita raJesu tonamata. Amen,
amen. Nguva dzedu zvadzadyikana, chiregai tichisvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ari kukuoneka ii ndiPraxedes Jeremiah.
Tinotenda Praxedes Jeremiah uyo anga ari mutori wedu wenhau achitipa chirongwa chezvechitendero muhurukuro yaaita namufundisi Chakangwenya. Tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu Isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Munhau dzemitambo. Mitambo yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika yapera seizvi: Islanders 0, Harare City 1, Dynamos 1, Chicken Inn 1. Kuchitiwo mumitambo yeCAF yakatambwa neZuro, FC Platinum yakakwanisa kupinda muraundi yekutanga yemakwikwi eCAF Champions League mushure mekurova Nyasa Big Bullets yekuMalawi 3-2 neZuro kunandare Baba Fields. Mune mumwe mutambo weAfrican Football Confederation Cup wakatambwa kuBujumbura kuBurundi, Triangle United FC yakabudirirawo kupinda muraundi yekutanga mushure mekuita mangange 0-0 neRukinzo FC yekuBurundi kwakare. Izvo zvinotevera kukunda 5-0 kwakaitwa neTriangle mumutambo wezvikwata zviviri izvi svondo rapera. No fura pandiri foto dino pisa muviri foto una paisa madiri foto yeah foto pondi si andiri momo choto uchikuchidzira wako moto pondi pisa inini ne moto yeah yeah pondi pinza my life also katana my tables apananga pick it up baby it's it in my rebels chitungiza my candles and love you do it zvongo yedu yapera. Regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano rinomirira vashandi muAfrica reInternational Trade Union Confederation Africa rinonyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tsamba richivakurudzira kuti vakasike kuferefeta kutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa vatungamiri veZCTU. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira mambo Ndiweni kujeri rekami kwavari kupika. Tashika kumagume chirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina na Sitandekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela kustudio 7, ngesonto mhlaka 25 kuNcwabakazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Kuchone abantu abahlanu kwalimala abangamachumi amane lane 44 engozini yomgwaqo izolo ebusuku emgwaqweni weMaswingo leBite Bridge. Izakhamizi zakobulawayo zithe gwaqa namhlanje zicubungula udaba lokuswelakala kwamagetsi ukudla zidingisisa indlela ikhansili yaleli dolobho engancedisa ngayo.
Uhulumende uyanika abantu emawadini. So ke besizothola ifeedback sananzela abantu lama complaints ukuthi amaya amawadi ukudla kubuyi bagcina belanda ukudla next door. Ukudla lokulendlela kunikwa ngayo kukhanya ngathi kwezindawo kucace kusho ukuthi kanti abantu kufanele bathole ukudla ngobani.
Ababalisi abafundisa emaphandleni basola ukubotshwa kwabanye babo betshengisela besola iholo labo eliphansi njalo bathi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo.
Bondaba bethu abafundisa emakhaya kodwa umuntu ehlala emadorobheni nga elemuli yakhe esebuyela kumele atshiyela abantwana impuphu ehambele impuphu njalo la emsebenzini ikhwelile impuphu ikhwelile amafutha okupheka ikhwelile ithukela.
Zonke lezindaba lezokholo ezamasiko ezamidlalo leziphathelane labatsha lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Kuchone abantu abahlanu kwalimala abangamachumi amane lane 44 engozini yomgwaqo izolo ebusuku emgwaqweni weMaswingo leBite Bridge. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele umsakazo weZBC ukuthi umtshayeli webhasi yeAfrican Link wehluleke ukuyiqondisa lapho umgwaqo obujika khona okubangele ukuthi ibhewuke ilale ngophahla. Uthi imbiko abayithola yayo ikhomba ukuthi ibhasi le ibigijima kakhulu. Abalimeleyo bagijinyiselwe esibhedlela seNeshuro District Hospital, abanye basiwa eMaswingo General Hospital. Amabizo abantu abatshone kulingozi awakavezwa ngoba izihlobo zabo zingakaziswa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Izakhamizi zakobulawayo bezithe gwaqa namuhla emhlanganweni omkhulu owe General Council zicubungula udaba lokuswelakala kwamagetsi ukudla lendlela ikhansili yaleli dolobho esebenza ngayo. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale kulo umhlangano, sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Into esixoxe ngazo kakhulu namhlanje okokuqala, kube le ndaba esikhuluma ngayo kakhulu le yokunikwa abantu ukudla. Sananzela ukuthi eZimbabwe ngenxa yendlala ekhona, uhulumende uyanika abantu ukudla emawadini. So ke besizothola ifeedback sananzela abantu lama complaints ukuthi amaya amawadi ukudla kubuyi bagcina belanda ukudla next door. For instance, ward 25 iqini siyanikwa ukudla kumuku ward 24, ward 23 la iqini hambi siya ku ward 20 siyanikwa ukudla. Phezu kwalokho sakhuluma ngako kakhulu ukuthi ukudla lokulendlela kunikwa ngayo kukhanya ngathi kwezindawo kucace kusho ukuthi kanti abantu kufanele bathole ukudla ngobani. Sazokhuluma ngendaba enale e-budget ka-council. U-council sizananzela ukuthi ubehamba exoxisana labantu emawadini okuthiwa i-budget consultation eka-2020. Abantu bavuma ukuthi izinto zinzima e-councilling, kodwa abakuqhongoselwe ukuthi i-council sokufanele liphume lezi yindlela ezingancedisa ukuthi izama ukudinga imali kulokuthi ibidinga kuphela imali kuzakhamizi through rates njalo zisitsho ukuthi le industry ivaliwe. So ke sokufanele ukuthi i-council ibe le ndlela yokuthi incedisane lokuthi kuvuselwe i-industry. Abanye basuggest into ezingokuthi engxenye yoku-council engenza ngabomu ukuthi ikhampani enye enxa enkulu ingavale ivule ethi hayi vula laphana ngizakunika ithuba lokuthi engxenye ubhadale amanzi kuphela ama-rates ungabhadali okwenyanga ezintathu ukwenzela ukuthi leyo khampani ivuke iye phezulu. Ezinto ezikhalo kakhulu kodwa sesikhuluma ngakhona kule ndaba yamanzi ngokuthi akhanya semalutshwane kobulawayo izakhamizi lazo. Silo mlando ukuthi singethane lo council ukuthi angansike wasebenzise kuhle. Sinazele izizwe sicansise ama tariffs ukuthi abantu babhadala imali enengi kodwa injalo amadesa khona engekho. Abantu bathi ukuthi khona sokusiba lobudlongodlongo obuningi abantu bathi abantu bayabulawa abantu bayajonjelwa ngenxa yokuthi izesa ayilethi magesi ngezikhathi eziningi. So abantu khonabo bathi ukuthi hayi sofanele bele ndlela ukuthi kuyengeje izesa.
Izinqumo elizithetheyo zizancedisa yini izakhamizi?
Izinqumo esizithetheyo kufanele zincedise ngoba lokho bekulethwa khona unye ukuthi i-council iyenzeni ukuthola imali kwezinye indawo. Into besizibhala phansi sokufanele athi sizibhayele ku-council ngoba injongo yenhlanganiso ayisoke kuphela ukuthi sisole lathi silomlando idorobho ngelethu. So ke silomlando sesizabhala lezo zinqumo sizihambise ku-council ukuthi besides ukuthola imali yama-rates kuyasuggestwa lokhu lalokhu. Abantu bazobasuggesta futhi ukuthi kukhanya kule gold ngale kule okuthiwa yi-SB farm. Abantu bathi kukhanya kule gold i-council khonaphala ingahlakaniphi ukuthi ibe le mzamo yokuthi idinga ama-partnership lezi yinhlanganiso ezile mali bahambe badinga imishina bayefaka laphana i-gold yana litholakala i-council ithole iphesente elingaye-40% kuthi lwana obuye le mali wayi-investa athole ingaye-60% kuvunyelwa into engxenye ngemva kwe-5 or 10 years. Umuntu wayeseyenza imali yakhe yemtshina abuye abisele leyo mtshina ukuthi u-council asile-operator ngoba le bantu be-council abayisebenzi kazi yabe sezifundile ukuthi kwenziwa njani. Neminye imizamo ebilethe nale zama ukuthi incedise.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Resident Association. Sixoxeye laye ekhona le kobulawayo. Ababalisi abafundisa emaphandleni basola ukubotshwa kwabanye babo abenhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe betshengisela besola iholo eliphansi. Abanye njalo basola indlela amapholisa abopha ngayo bonke abatshengiselayo kanye lamalunga ebandla le-MDC labalwela amalungelo oluntu besola okuningi okuchiyeneyo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lwababalisi, sixoxele siphathamandla sale inhlanganiso umnumzana Decent Bajila.
Ngesivumelwano samalunga enhlanganiso ye-ARPUZ kuzamele ukuthi ngazo zonke izikhathi alubana kulilanga lokuthi ababalisi bekwamukela izimali zabo nxa lezo mali zingenelisi ukuthi bephile impilo esuthisayo. Ukuzamela ukuthi kuye kwenziwa yebo imfa kumbe sithi umngcwabo welanga lokuhola. Lokho kuzakwenzakala inyanga ngezinyanga siqhubeka sisiya phambili. Njalo siyakwazi ukuthi uhulumende uzakwenza ukuthi imigawulo yesibambiso okuthiwa ngama-bail conditions ngesilungu nxa sebekufakile bazakwenza ukuthi ezinye zenkokheli ze-ARPUZ zingenelisi ukuphatheka. Kodwa amalunga e-ARPUZ ngobuningi bawo azabe siba khona until kuze kufike isikhathi sokuthi bahole imali lesifini.
Kambe leyi uhulumende athi ubakhwezele ngayo izisebenzi zakhe ke eyabo 76% ubona ingani ingabathabisi?
Ngesifiso samalunga enhlanganiso ye-ARPUZ bekuyikuthi uhulumende nga uya phendukisa iholo libe ngedola lase-America kodwa kungasenani nxa belete yena leyi ekhona ilakho engakwenza empilweni yomuntu alubana ekhona. Kodwa esihlala sikunanzelela yikuthi uhulumende engakhweza iholo lezisebenzi okulandelayo yikuthi intengo zezinto eziyizo esifuna ukuzithenga ngaleyo mali nazo ziyayilandela leyo mali zikhwele. Nxa uhulumende bengakwenza lokhu ukuthi ngesikhathi esalungiselela ukuthi eholise amateacher US dollar okwakhathesi ebeyenza ukuthi kumiswe ukuthi intengo zezinto zingakhweli bekungaba ngcono kakhulu nxa kuyukuthi lokho kwenziwa ngokwesikhathi esifitshane kusalungiselwa ukuthi sisiya phambili ababalisi bathole iholo labo nge-American dollar.
Umnotho welizwe ulokhu bathwalise nzima njalo izikolo zivulwa baza kwenzani?
Emabhasini khonapho yikho lapho kulohlupho olukhona kakhulu. Siyananzelela futhi njalo ukuthi izinto ezinjengempuphu ezizezadingakala ukuthi abanye abafundisa especially bonaba bethu abafundisa emakhaya kodwa umuntu ehlala emadorobheni nxa elemuli yakhe esebuyela kumele atshiyela abantwana impuphu ehambele impuphu njalo la emsebenzini ikhwelile impuphu ikhwelile amafutha okupheka ikhwelile ithukela.
Lo mnumzana Tisend Fajila isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxelaye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela uhlelo lwamasiko.
Senanamasiko wenziwe mandla ngelo baba mkhulu babelobola
lingalithola njani zulu kandaba lapho likhona endaweni zonke-ke zomhlaba ezijiyeneyo. Namhla-ke sixoxa lomnumzana Jabalala okhona ngale eHauteng province kwele South Africa. Sixoxa ngokudlelana kwamaNdebele ahlala kwele Zimbabwe lamaZulu ahlala kwaZulu Natal. Sakwamukela kuhlelo baba Jabalala.
Yebo, yebo, nami ngiyabonga. Sinakho kakhulu ukudlelana nabantu bakwaNdebele ngani ngoba abantu bakaNdebele abantu esibazi kahle ukuthi baphumaphi, baphuma ngaphansi kwesizwe samaZulu. Abantu esibazi ukuthi baphuma bakufudula inkosi uShaka basenza ngakhona obakhipha wabhekisa le base naye ibhoyisini. Kukhona indawo kuthiwa kamzilikazi la eduze kwebhoyisini. Sakadengile kwakwisibasi kamzilikazi wabaleka wazoshona le kwaNdebele. Abanye bayangapha kwesiyabuswa emzansi emaNdebeleni ahlukene phakathi. Siyabazi vele la bantu ukuthi abakithi. Okubuhlungu-ke kodwa lokho kumele ukuthi kuhlalele phansi ngani ngoba umnotho waseSouth Africa kumele ukuthi sazi ukuthi uma sibabuyisa ngabe sinawo ni amandla okubagcina ngendlela ukuthi umnotho umi ngayiphi indlela kodwa futhi ukubakhoselisa ngendlela ukuthi nawo bahlupheke eZimbabwe izwe lakhona nje asifisi nakancane ukuchitha igazi labo futhi lokho sihlale sikukhuluma ngisho nanini nanini samaZulu ukuthi chaba fwethu siyeke asisho kwi-apartheid ukuthi khona sibachitha igazi ukuthi mhlawumbe khona esifuna ukuthi sibabulale kodwa kakhulu 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 njengoba nami ngumZulu nami futhi kule kukhona abantu abayisibongo sami ngale emaNdebeleni kukhona abantu abayisibongo sami ngale kwaZulu okuchatha ukuthi la bantu abakithi.
Ye nxa sikhula mpho-ke mnumzana siyabona ukuthi nxa lingakhulumisana lamaNdebele pho-ke bangabuya njani khona ngapho nxa sebefuna ukuthi babuye bazohlala kwaZulu kwenzakala khonokho?
Kungazakala kakhulu futhi ngani ngoba ngisho umntwana kwaphinde angene lo ozalwa khona kwaZulu ebukhosini bakwaZulu ozalwa inkosi uPrincess Magogo okuthiwa lo owagcine baleka kwa-ANC wabaleka ovula iqembu le-ISP okuthiwa inkatha naye washo athe ngababuyise balethela lisilo uqobo laso sakhala ngabo sathi lawa abantu ngabakhalela la bantu abagcina behamba abantu befudulwa yilembe angazi ukuthi yithi indlela abangabuyiswa ngawo naso uqobo laso asifuni nabo nathi asifuni nabo laba bantu.
Singathi-ke kodwa kubakhona yini aseke babuya khona ngapho bevela emaNdebeleni bafika bakhulumisana lani ngokuthi baphila njani kwele Zimbabwe njalo laba bamukela kambe laba bamukela njani befika khonapho?
Uma sizwa ngendaba sizwa bethi bakhona mina ngangingekho njengamje kodwa sizwa kuthiwa seke baya abanye beya kwinkosi isilo samabandla khona kwaZulu kwaNongoma bamukelwa ngendlela enhle nangendlela futhi e-right kodwa leyo nto uma siyibuka ngoba umhlaba usabuswa ngaphansi kwama-president nangombuso nangomthethosisekelo wokuhlukana kuyophoqa ukuthi kuhlalwe phansi kuxoxwe indawo vele bengayithola kwaZulu ukuthi bengene phansi kwamanye amakhosi bengene bakhe iningi indawo yakwaZulu noma mina qobo lami ngeke ngisho ukuthi iningi ngoba phela ngiyona inkosi kodwa indawo kwaZulu iningi mangaxoxa behlale bebuye bezohlala kwaZulu angikholwa ukuthi uma sebefikile ngempela ngeqiniso sebeqondile ukuthi bazongena ngaphansi kwaZulu ukuthi bengaxoxa ngeke beze bekwazi ukuxoxa lawo bantu.
Ye ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge kakhulu mntomdala khona ngapho ke kwele South Africa ukuthi sixoxe ngezamasiko amaZulu lamasiko amaNdebele. Ungathina lokusasa ngenkulumo yethu le baba. Hayi namhlanje sima lapha kuhlelo lwethu ebesixoxa khona lo mnumzana Jabalala ohlala khona ngale eGauteng province kwele South Africa. Abadala bathi ongaphiliyo kuyahlola. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeep Stube lilale.
Kandela obaba mkhulu babe lobo lokoko kandela zinyezi.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Yebo 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 mthwakazo muhle ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe. Namhla sixoxa lo somabhizimusi unkosazana Samkeliso Chuma yena oqhuba njalo inhlelo zokukhuthaza uZulu ngendaba zempumelelo umotivational speaker uqhuba inhlelo zakhe phansi kwesihloko esithi The Winner's Circle Breakfast for Champions. Samkeliso ngiyakwamukela kuhlelo sisi unjani?
Ngiyaphila, thank you for having me.
Siyathaba ukuba lawe namhla kuhlelo sisi. So Samkeliso akusitshele okunengi nge-Winner's Circle.
The Winner's Circle ngayiqalisa because I realized ukuthi we go through ama-challenges atshiyeneyo and as I say like before I went to America I think it was February, March we lost our family home. Saluzindlu yangkhaya we lost his mother, so we're starting afresh. And I thought, you know what, let me encourage abanye abantu ukuthi even if you go through izinto ezinhlungu empilweni, you have to make a decision. Mele wena uzikhuthaze ukuthi this is not the end.
Silokhu sikudabalunye lohlelo lolu mhla ka 31 kulinyanga uzaqhuba umbuthano lapho okuzakhuluma khona abantu abafana lomnumzana Zenzele Ndebele, unkosazana Thandekile Moyo, umnumzana Twendray Shoko lo sinqo enyathi kuyini okwenza ukuthi ukhethe bona ukuthi baza bekhuluma kulumbuthano.
Bathi ngithi winner circle, so these people give me ngama winners. Uzenzele for me someone that I've always respect because I look at how he has these young people abantwana abancane abamsebenzelayo. He has given them ama opportunities to be journalists. Akula msebenzi enzima, but he has created a platform for abantwana laba to come and work for him and to get experience. And then ilo muntu njengoThandekile Moyo umamo u brave like izinto azikhulumayo, you know, on social media. Nami sometimes she's my friend, I'm like, hey, like, are you really free to say izinto zenezo, you know? So to me she's a winner. And then Nosimo Nyathi, ngiyathanda ngendlela acaba ngayo when it comes to servant leadership. And uThandekile Shoko, he's a man that I also admire. He's very consistent. I was with Bulawayo, he has been pushing the initiative of trying to keep Bulawayo clean. Uyayenza ngothando. For me, I respect umuntu onjalo.
Ukungena kulumbuthano kubiza $260 RTGS. Imali eningi lesi. Kungani uhlawulisa imali eningi kangaka?
You know what? I'm so sad. It's one of the things that engigulisayo because I've been doing free ama events for time immemorial. And the vision ekadingayo for the event emhlaka 31 kumele kube lokudla abantu badle bakholise. It's an experience that I want people to have, you know. And also, I mean, I can't bring abantu abazokhuluma and angibabongi. Not that they ask for payment, but ngiyabona ukuthi abantu laba they could be doing other things, but their knowledge, their wealth of experience, that thing is their tata, you know. And also, you know, I'm not saying ukuthi la mi 260 ngilayo, but you know abantu ba spend imali lapha abafuna khona. As I said, gaya kwenzukuthi ukuthi abaningi bathi abakwanisa ukubuya. I've actually put my money eyami imali eceleni for young people that I've identified, abantu babonthi laba, I know baza benefit from this, and I'm going to give them ama tickets for free.
I say akuzwa Samkeliso. Okugcina ke sisi etshela uZulu ukuthi abafisa ukuza kulumbuthano kuyini abamele bakukhangelele.
You know how in our society right now we are always complaining about the government yet ukuthi government yethu bazifaka bona phambili. So with the Breakfast of Champions, I asked all ama speakers on ukuthi can you speak on serving, because this is what I believe ukuthi as Zimbabweans we lack. We always think of mina mina mina. So with the Breakfast of Champions, ngifuna abantu bebe talents, not to always think about themselves but to think about abanye abantu. Cabanga ngomunye umuntu, there's nothing wrong. Uhlelo lumhla ka 31 August eZITF Tea Room, umuntu asebenzisa gate 1 e Trade Fair. I'm sure abantu abaningi saba kuthi Trade Fair ngapi. And iqala ngo 9 up to 12. And kuzabe kumnandi because we are going to have an experience.
Abafisa ukuxoxisana nawe kumele bayephi?
0772830484. Or you can find me on Facebook, I'm Samkeliso Chuma, and then on Twitter, Samke Business.
Hayi, sikuzwile kahle, ngiyabonga kakhulu, bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Oh, thank you for having me.
Ngithokoza omuhle esami isikhathi sesiphelile. Asihlanganeni kuhlelo The Connection, uhlelo lwethu labatsha esililethulela maviki wonke ngolwesibili. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram. Username yami @BigMike3, BIGMYKE3. Olefalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Bye bye!
Siyabonga Mike. Kuyalandela ke udaba lwezokholo lesiKristu.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi usenisipanda. Igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukungamikela kwakho namhlanje ntambama, njalo ngiyathatha leli thuba ukubingelela abalaleli bethu.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje kusihlwa ngifuna sike sibale umbhalo ovelela kuTestament elidala. Ngifuna sikhangele uRute ichapter ka-1 ivesi ka-15 leka-16. Le vesi iyasetshenziswa kakhulu nxa abantu bechata. Ngiza kubala ngalindlela. UNaomi wathi, khangela umnakwenu usebuyele kwabakibo lakubo unkulunkulu bakhe, mlandele usowenu. Kodwa uRute wathi, ungangincengi ukuba ngikuthiye lokuba ngiyekele ukukulandela, ngoba lapho oya khona ngiza kuya khona lami, lalapho ohlala khona lami ngizohlala khona. Abantu bakini baza kuba ngabantu bakithi, lo nkulunkulu wakho abe nkulunkulu wami. Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokwethembeka. Abantu abaningi nxa becabanga leli bala lokwethembeka, balutshwana abantu abacabanga ukuthi ungabe kuyinto elokhu isenzakala. Abantu abaningi babecabanga ukuthi ngenxa yokuthi khathe siphila phakathi kwesizwe kumbe phakathi kwabantu abangagciniyo ilizwi umuntu abe likhulumile, njalo abangethembekiyo. Into eqakathekileyo kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu yena nxa sisiza kuye wethembekile. Lona vele igama lakhe ngelithi wethembekile. Ukwethembeka kuqakathekile. Nxa sikhangele lapha lindaba engiyibalileyo, sibona ukuthi uRute wayelaso isikhala sokuthi aphendukele umamazala wakhe amthiye asuka ahambe ngenxa yokuthi umkakhe wayesebhubhile. Kodwa siyambona yena sithi, hayi, ngenxa yokuthi mina ngangithembise umntana wakho ukuba uzokuba ngumkami, ngenxa yokuthi kasekho khathesi sengikhangele wena. Siyambona esuka lo mamazala wakhe bebuyela kibo lapho mamazala wakhe ayevela khona esizweni samaJuda. UNkulunkulu wenza isimanga kakhulu nxa silandelela lindaba. Ngenxa yokuthi abakwazi ukuthi siyakwazi ukuthi phambidlana uzagcina ethathwa kakutsha, uthe sethethwe kakutsha wagcina siba ngukhokho kaJesu. Ngenxa yokwethembeka uNkulunkulu kuthi uyaqakathekisa kakhulu lindaba yokwethembeka. Lo ongaso uNkulunkulu nxa ngikhuluma ngodiabros uSathane kathembekanga. Khangela abantu abachadileyo ukuthi abaningi sawubala lumbhalo senze izifungo ngelanga sichada. Khathesi nxa ngiyubalile kanje ulokhu wethembekile yini kowakho lo ohlala laye? Lokhu wethembekile yini esifungweni zakho zomtshato? Ulokhu uzigcinile na? Kuyini okwenzayo nxa kungala muntu okhangeleyo? Yikho khonokho yikho khona, ngoba nxa ungathembekanga ucabanga ukuthi akula muntu ombonayo, kutsho ukuthi vele awethembekanga. Kodwa namhlanje nazi indaba ezinhle, ikuthi ungaqalisa kakutsha wenze isifungo sokuthi emtshadweni wami ngifuna ukwethembeka. Kumele ukuthi namhlanje siphendukeni size kuNkulunkulu sithi, Baba sicela usixolele sethembeke.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba siyathandaza ngegama likaJesu, siletha wonke umuntu ade lalele kulabo uNkulunkulu wami abagwenxekileyo behlule ukuthembeka. Basize uNkulunkulu wami baphakame beqalise kakutsha bethembeke besiya phambili. Baba siyathandaza kulabo abagulayo, ngiyakhuza umoya wemikhuhlane, basilise uNkulunkulu wami ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga ke Ntungamile Nkomo. Okwamanje ke kesizwe umculo othi ngithanda wena. Nithanda wena umculo ozothileyo silethemba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni we Studio 7. emdlalweni ye PS League lamhlanje iHighlanders ke inqotsho iHarare City 1-0 kwathi ke iDynamos le Chicken Inn kwaba ngujike lobhanqa 1-1. Hayike sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu. Sigqiba lapha ke okwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.